Ganditange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kuri kuitwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana kuti ndapiwa mota iko zvino. Kwete, ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamembers of parliament ese. Then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament. Zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe maMP.
Ndezvipi zvamonzora?
Kusanganisira motokari dzine pamusoro haizi ine imbiri dzinopiwa pamusoro.
Saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho vamonzora?
Pano kuBenz nemota inonzi Land Cruiser. Zvichireva kuti off-road. Pano kuti off-road kozoti Benz iyoyo kune land, mota inonzi Land Cruiser. Iyi mota iyi haisati yauya. Inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese basa rako harizi reconstituency one, unotenderera nyika yese.
Basa renyu nderei chaizvo? Mukanyatsotsanangura here ipapo?
Ini basa rangu nderekuinspekta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament as a opposition Zimbabwe yese. Saka tinopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei. Tiri pamusoro ipapo, leader weopposition muparliament akafanana naminista. Kana muchiona kana paine mapublic events kwandinenge ndakagara, ndinenge ndakagara kune maministers. Saka mabenefits emaministers anouya kuna leader of the opposition as well. Haakazi kekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe maMPs.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Semuenzaniso, leader weopposition muNational Assembly wa Gibson's Banda, pawakanga vari member of parliament tichangotanga MDC, wakapiwa mabenefits iwayo. Muzvare Tokozani Kupe muna 2018, tambobva kuelection iyoyo, wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament. Opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana minister. Ndi minister, saka hapana chitsva ipapo.
Ko panyaya yepraza apa makariwana sei vamonzora?
Ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998. Ndichipfuya makwai, ndichisupplya mahotera muZimbabwe muno. Ndaisupplya mahotera akawanda vanosanganisira wana Throatback, wana Montclair, wana Leopard Rock, mahotels mazhinji. Ndichiita farming yemakwai 1998. Ndikaapplya land yangu muna 1998. Now muri kuzviona kuti 1998 bato redu reMDC rangasati ratombofomwa. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandaari izvi.
Asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa hwemagoverero aiitwa ivhu parakatorwa muna 2000, richiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato reZANU PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisumbo chekuti land haizi yeZANU PF, mapurazi haasi yeZANU PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapuraziwo sekutora kwakuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo. Kupurazi kwedu tiri kuita nyaya dzehuchi, tiri kugadzira huchi, tiri kuita trout fishing, tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi rangu.